Zimbabwe.
A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk. We're broadcasting from Washington, D.C., although we're broadcasting from our homes this Monday, August 30th, due to the COVID-19 pandemic. I'm Marvelous Nhlanganyahuye.
And I'm Tungameli Nkomo.
And today we have a wide range of topics that we're going to be discussing on this program. We're going to be discussing about COVID-19, the opening of schools, and Tunga, what else are we talking about tonight?
We are also looking at the International Day of the Victims of Enforced Disappearances, which is observed on this day, August the 30th, worldwide, MAF.
Yes, and as what Tunga says, we are going to be looking at that day where we know the popular Zimbabwean who disappeared and has still not been found, Itai Dzamara, who will be remembered today. So we are going to be having some of these issues that we'll be discussing as we go along. But first, we'll take a look at the COVID situation in Zimbabwe and also maybe around the world. As the Minister of Health in Zimbabwe says, as of 29 August 2021, Zimbabwe had 124,437 confirmed cases of COVID-19. With 111,534 recoveries and, unfortunately, 4,401 deaths.
Also yesterday, Zimbabwe reported 17,128 new vaccinations. Those are the people who received their first dose. And those who received their second and last 10,371, meaning that the number of people who have received their first dose is now at 2,530,481, while those who have received their second dose, second and final, now numbering 1,606,751. And the number of active cases has gone down from a peak of around 28,000, 3-4 weeks ago to about 8,502 right now, which is impressive, Marv, but not enough.
Yes, and we've seen that some of the church members actually were holding clinics this weekend, where one of our reporters, Tendo Mawere, actually spoke to one church member who went to be vaccinated, and we'll be showing you this video later on. But let's take a look at what's going on in Kenya about the COVID-19 program that they have over there and what's been going on.
At a bus terminal in Nairobi, Kenya, hundreds of people wait to get vaccinated. It's an exercise that has saved them long-distance travel to the designated vaccination centers. Walter Juma, a public bus conductor, is getting ready to receive his first COVID-19 jab. He says because of the demanding nature of his job, he could not find the time to go for vaccination at the health facilities.
The vaccination is now near my place of work and home. This has helped a lot. There are other people who cannot walk for long, the elderly, and some are sick.
Health officials say the number of people turning up for their vaccinations has doubled since more inoculation sites opened a month ago.
We've decided to come to the community because usually we give Monday to Friday in our public health facilities. But you find most people don't have time to come Monday to Friday. So we decided to come to the community so that we increase accessibility to the vaccine.
Kenya is receiving more vaccine doses from the U.S. government and other nations, so the supply is much better than during the first phase of the vaccination program. With its new vaccination strategy, Kenyan authorities are hoping to vaccinate at least 10 million people by the end of the year.
We are now using about 800 centers, and we are going to gradually increase this to 3,000 centers by December. Increasing them means you are reaching people. You are opening vaccination center closer to where people are.
So far, 2.5 million people have received the first dose of the vaccine in Kenya. Victoria Amunga for VOA News, Nairobi.
We are seeing a report coming in from Kenya on their own vaccination program over there in Tunga. Before we move on to Ndebele, just taking a look at what's happening in Kenya, where they are saying they're also looking at a herd immunity of 10 million, just like Zimbabwe.
Yes, indeed, Marv. Interestingly, Zimbabwe today donated 20,000 vaccines to Namibia, which has been met with, different views. Some are saying, well, it's a good move, but some are saying Zimbabwe is struggling on its own, and it cannot be seen donating COVID vaccines to other countries. Gwabasanda kusixhuma singumsakazi weStudio 7 njalo sikuhlelo lwe-live talk. Namhlanje sinama-topics ambalwa esizawaphatha, udaba lwe-COVID, udaba lokuvulwa kwezikolo, kanye lodaba lokucatha kwabantu okulusuku olunanzwa namuhla esingathi International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Lunanzwa emhlabeni jikelele lamhlanje mhlaka 30 lolusuku. Lapho siyabe sikhangela ke abantu abacathayo banyamalala kokuphela abafana lo Itai Zamara. Sikhangele amanani COVID izolo kubhubhe abantu abalishumi lanye 11 ngalomkhuhlane njalo kwatholakala abangamashumi ayisikhombisa 7 belomkhuhlane lo okutsho ukuthi asebebulewe coronavirus eZimbabwe sebefike kunkulungwane ezine ezilamakhulu amane lanye 4,401. Kuthi asebebanjwe lomkhuhlane bona sebengu 124,437. Abaphethwe lomkhuhlane kathesi mhlawumbe umuntu engaba engaguli esesibhedlela kumbe engaguli at all. But elawo epositive elalo igciwane le coronavirus emzimbeni kathesi bangu 8502. Lehlile lelinani lisuka kubo 20 something thousand kumaviki asanda kwedlula. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bona izolo bangu 17,128. Okukhweze inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala le laya ku 2,530,481. Kuzothi abahlatshwe esibili njalo engeyokugcina seva izolo bangu 10,371. Okukhuphule inani lasebehlatshwe amajekiseni omabili laya ku 1,606,751. Kuzothi emhlabeni jikelele umkhuhlane we-COVID uloke umemetheka abantu asebefile kathesi sebefike ku 4.5 million kuzothi asebetholakele belo mkhuhlane lo bangu 216 million, and that's a huge number. Asebe amajekiseni asehlatshiwe abantu umhlaba ejikelele angu 5.2 billion, and izwekazi le-Africa liyakhala ngoba amazwe amaningi akalawo lawa majekiseni, sokuhlatshwe isilinganiso esingathi 2% kuphela e-Africa. Maf
khanapha nasi tripa live talk Musuwe Mugovera, August 30, 2021. Nasi itine gango, tichange tukitarisa nyaye denda reche rwereche COVID-19. Tichitarisa shakare nyaye kufurwa kwe jikoro. Tozutarisa shakare zuva rekunyangarika kwevanhu. Tinoona kuti nhasi avo vakawanikwa vachinyangarika zvisinganyanyozikanwa ndozuva ravari kuremekedzwa. Tinoziva kuti muZimbabwe itaidza marandi yemumwe weavo akanyangadika, uyezve kusvika pari zvino haasati akuzikanwa kuti ari kupi. Tozotarisa zvakare zvatiri kuona zviri kubuda kubva kuZambia. Saka tichange tiine vanyarikani vedu vari pano vachange vachizeya nesu pamusoro penyaya dzose idzodzi. Tombodzokera tiri panyaya yeCOVID-19. Tinoona kuti bazi rezveutano rinozivisa kuti kubva nezuro August 29 pane vanhu ivo vanosvika 124,437 kubva muna March gore rapfuura vabatwa nedenda iri reCOVID-19. Kwozoita 111,534 vakabatwa nedenda iri vakarikunda. Asi zvakare vanhu 4,401 vakabatwa nedenda iri vakashaya. Uyezve bazi rezveutano rinozivisa kuti nyika pari zvino ine vanhu vabayiwa nhomba iri vanodaudzira 2.5 million. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kutarisa. Tichitarisawo zvatiri kuona zviri kubuda, takaona kuti pane vamwe vemakereke vakawanikwa ivo vari pazvirongwa zvekubayiwa nhomba idzodzi dzeCOVID-19. Saka tichambonzwa hurukuro yakaitwa nemutori wedu wenhau Rutendo Mawere, uyo akawanikwa iye achitaura nevamwe vanga vari pachirongwa ichi nezuro neshondo. Regai tinzwe kuti vakati chii.
Tinofanira kuti vabayiwe. Zviripo zvimwe zvinobatsirwa kuchechi, zvimwewo zvinoda kuti ubatsirwe kuchipatara.
Okay. How are you feeling right now after?
I'm feeling okay.
Ko chiga chehurumende chekuti vemachechi havazobvumidzwe kuungana pasina kubayiwa zvingava izvowo zvimwe zvakusunda here?
No, hazvisizvo zvandisunda. But chandisunda upenyu hwangu, health yangu ndozvandisunda, system yangu kuti ndisazosafoketa.
Vamwe vanoti vemadzichechi ndovamwe ndovanga vari pamberi kutya nyaya yekubayiwa iyoyo. Muri kukurudzirana sei nevamwe vanhu?
Kumachechi tiri kuzviparidza kuti vanhu vanofanira kuti vabayiwe health wise. Zviripo zvimwe zvinobatsirwa kuchechi, zvimwewo zvinoda kuti ubatsirwe kuchipatara.
Okay. How are you feeling right now after?
I'm feeling okay.
Ko chiga chehurumende chekuti vemachechi havazobvumidzwe kuungana pasina kubayiwa zvingava izvowo zvimwe zvakusunda here?
No, hazvisizvo zvandisunda. But chandisunda upenyu hwangu, health yangu ndozvandisunda.
Aiwa, tikuona apo vemakereke vachienda kunobayiwa nhomba dzeCOVID-19 vachitaura ivo kuti vasundwa nenyaya yekuti vari kuda kuchengetedza utano hwavo, kwete kungoti vari kuda vakanzi nehurumende kana vanhu vasina kubayiwa nhomba idzi havazowanikwa vachienda kumakereke. Asi Ntunga, let's bring up our guests. So that, you know, today we are going to be hearing, we have guests from both MDC Alliance and ZANU-PF who are going to be here with us to just take a look at some of these subjects that we're talking about. So let's bring them up and just, you know, greet them and hear what their point of view is. Welcome to the program, gentlemen.
Thank you, Mav. Thank you, listeners.
Thank you, Mav. Thank you, viewers.
Thank you. That's Dr. Masimba Mavaza of ZANU-PF and Mr. David Siampondo of the MDC Alliance. Gentlemen, let's start off with Chinoy University today. We saw authorities preventing unvaccinated lecturers and students from setting foot on the campus today. No vaccination, no college. That's the message from Chinoy University of Technology. What say you, Dr. Mavaz?
Right. As we have said from the beginning, the prohibition of people entering workplaces or workstations is not a government doing. it is the doing of the managers of that place. However, the government has encouraged the managers of workplaces or the directors, whichever way you call them, to safeguard the security and the health of others by encouraging people not to attend lessons, work, or anything, or school without vaccination. So in other words, it is a way of protecting other people. You have to look out for your neighbor, and you have to look out for your neighbor by being vaccinated. So in other words, they are not being fired from work, but they're not allowed to be near the workplace unless or until they are vaccinated. And the vaccine, as we have said, is free. If there's nothing for them to worry about vaccine, they have to attend, get vaccinated, and go to school. And as we have seen that some people have made arrangements that if you are not vaccinated and you've come to work, they've got vaccines at that workplace. And you can be vaccinated at that workplace and then go in and take up your job. And so as some churches are doing as well, that they vaccinate you on attending the church if you are willing. If you don't want, no vaccination. It's not forced on people, but it is a condition for you to enter a certain place where there are so many people for the protection of those who have been vaccinated.
Ameno vatsiya mpondo MPC Alliance kuti muri kuona izvitse kuti vanhu vari kurambidzwa kuti vaende kuchikoro ikoko kuchinoi kuti college kuchinoi kana vasina kubaiwa nomba hakusi kujinyirira kodzero dzevanhu.
Thank you very much, Marvelous. Do you hear me? Because your volume from this end is not as loud as.
We can hear you.
All right, great. If you can hear me, then right. So, kana takatarisa program ye vaccination. Chekutanga ndiri kuda kuti nditeese ndinowirirana navamavaza panhau yekuti we need to protect our communities. Tinofanira kuti tichengetedze vatinogara navo munharaunda, tizvichengetedze isusu, nekuti chirwere checovid hatingaite mapitse nacho, nekuti chiri kubata vanhu ende chiri kuuraya vanhu zveshuwo zvemachokwadi. So tinenge tichikumbirisa kuti vanhu vawanikwe vachienda kunonobayiwa nhomba dzavo. And pandinozoti siyanei navamavaza ndepekuti vari kuita vachiita kakuda kunzvenga nzvenga sezvinonzi it's not mandatory. Ini ndiri kuona sekuti ndochisungo chinenge chiripo kuti kana usina kubayiwa hausi kupinda mulecture, hausi kupinda muchikoro kuti unowana kudzidza. Saka hauna umwe mudzidziro waungaite kana usina kubayiwa. Saka kana hurumende iri kutendera zvakadaro, then ngatibude pachena toudza vanhu kuti ii nhomba ikai, it's for the public good. We want to protect you. We want to protect everyone. So hence, it is important for everyone to go and get vaccinated. Endai munobayiwa nhomba kuitira kuti muwanikwe muchipinda mumaclasses, mudzidze navamwe. Panouya maexams mazamanition, muwanikwe muchinyorawo zvekare, nekuti kana usina kubayiwa unozotadza kunyora maexam iwayo. Saka nengire tikaita tichivanza-vanza tichitenderera vanhu, vanhu havazonobayiwe. Nguva yemaexamination kana yauya, vana havachakwanisa kuenda kunonyora maexam. So ngatibudirei vanhu pachena kuti aiwa, muri kutosungirwa kuti munononyora, munonobayiwa. Kana musiri kubayiwa, hamusi kukwanisa kupinda mulecture. Kana matadza kupinda mumalecture rooms, then it means hakuna munyoro wamunoita wamunoita examination. So ngatibudei pachena. And tiri kukurudzirawo zvekare hurumende kuti muchaona kuti vari kudzorerwa ivavava hakusi kuti havasi kuda vamwe vavo. Kune vamwe vasiri kuda kubayiwa, kwozouya vamwe vanenge vachida kubayiwa but vasiri kukwanisa kuti vabayiwe nokuti nhomba dzacho dzinenge dziri in short supply. Kana kuti kunzvimbo kwacho kuri kubayirwa vanhu vanenge vakawandisa. Saka zvandinokurudzira hangu inini ndezvokuti Ministry of Health ngaiite mamatano yekuti vatarise kunonyanya kuwanda vanhu semumaschools imomo, vanogona kuseta up maclinics ekuti kana kuti mamobile ekunononobayira vanhu ipapo pamahigh concentrated areas like a university. So vanongoenda mauniversities mazhinji, they have macampus clinics. You go there, you set up a booth, or you use the campus clinic. Mobaira vana ipapo nomba. Then dambudziko rekudzorera vana nestaff rinoita shoma. So ndo kujekesa kwananga nchida kuti ndiite kuti ngatibudei pachena toudza vanhu kuti kana tiri kuti munosungirwa endai munoita semunobayiwa. Asi kana kuri kunzi vana vana havasungirwi kuti vanobayiwa, then mwana kana akuda kupinda mulecture ngaapinde mulecture adzidze azonyora exam yake. Asi kana zvichingokwanisa muudza kuti this is a must, you are supposed to be vaccinated. And inini wacho ndinotsigira nenge kuti vanhu vanzwisise kuti zvakanakirwei kuti vabayiwe, nokuti even kuno inini wacho ndiri kuchikoro kwangu kunengeri muno muamerica.
Kwakamira sei kwenyu kwamunodzidza muno?
Tinotofanirwa kunge takatobayiwa. Ndakatouploada manhengeri makads angu evaccination kucollege yandinoinda. Saka zvinhu zviri it's a practice iri kuitwa international inogona kunge iine maissues pano neapo, asi tiri kuti ndo zviri kuitwa and hatifaniri kunge tichiita setinozvivanza tinozvinyenyeredza or what. Let's be straight, you are supposed to get vaccinated, go and get vaccinated, and when you are vaccinated then you can attend classes, you can write your exams. If you are not, then you are not going to attend classes and you are not going to write the exam.
Thank you so much. Lapha afunda khona ngapha eMelika labo batsheli ukuthi kumele babe sebehlatshiwe ijekiseni ukuthi umuntu abuye kucampus. Kodwa kulo daba lokuthi umbuzo omkhulu is that legal, is that mandate legal? Sibone i-ZCTU isiya emthethwandaba isiya ukuthi akula muntu omele aphoqwe ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ngoba akula mthetho onjalo elizweni. Saka nokudaro vasiyampona nanganti ndakumvunza ipapo kuti asi ZCTU iri kuti izvozvo hapana munhu anofanira kubatwa nesimba kuti abayiwe nhomba iyi. Chinhu chisiri pamutemo according to ZCTU. Nokudaro ndo saka vakaenda kumakodzi kumatarezi mhosva nekuti vashandirwi vakubata vashandi nesimba kuti vabayiwe nhomba iyi. Asi ZCTU nevashandi vari kuti that cannot be because hapana mutemo wakadaro munyika. Muri kuzvionawo sei?
Ya, sekutsanangura kwandaita kuti tinofanira kuti tibude pachena and tova tiri consistent pane zvatinenge tichiita. Kana mutemo wenyika uri kuti vanhu havasungirwe kuti vange vachibayiwa nhomba, zvazvinoreva ndezvekuti vana ivava vadzorwa nestaff kana kuti nevadzidzisi vavo vadzingwa kuti vasapinda pakampasi. Vanofanira kuita kusiyiwa vachipinda pakampasi kana zviri izvo zviri kutaurwa nemutemo. Asi kana tawirirana kuti hamusi kuzotendera kuti vanhu vange vachipinda mumacampuses kana kuti mabasa vasina kubayiwa, izvozvo indirectly takutoona kuti makutomanikidzira vanhu kuti vaite sei kuti vabayiwe. Then musachihwanda-hwanda, chibudai pachena kuti taakukumanikidzai pano. Asi kana mutemo uri kuti vanhu havafaniri kumanikidzwa, aiwa, ngainge iri sarudzo yemunhu yekuti anonobayiwa kana kuti aregedzwe kuita sei, aregedzwe kubayiwa. So abayiwa asina kubayiwa haafariri kutadza kuwana maservices nekuti haana kuita sei, haana kubayiwa. Ndo zvandiri kutaura panapa. But inini kukurudzira kwangu just as a person, as someone who's into public health, ndiri kuti vanhu ngavanzwisise chakanakira kuita sei kubayiwa. Chinenge chakanaka ndirokurudzira kuti vanhu vanobayiwa, asi handikurudziri kumanikidzira vanhu kuti vanoita sei kuti vanobayiwa. Ngatidzidzisei vanhu maringe nokunaka kwakaita kuti vanhu vapiwe vatore nhomba idzi. Nehurumendewo zvekare ngainge ichiita kuti nhomba dziwanikwe zviri nyore, uye kuti pange pane sarudzo kuti mishonga yakasiyana siyana, nhomba dzakasiyana siyana dzinge dzichipiwa kuvanhu. Sinovac ndizvozvo iri kushanda, pane vamwe vanogona kunge vaine reservations vanoti inini mukandiwanira kana Moderna, mukandiwanira kana Pfizer, mukandiwanira kana this one, ndinokwanisa kutambira. Saka machoices iwayo ndoo mamwe anotirerutsira pakuti vanhu vasvike pakutora chitano chekuti haenda kuita se ndakunonobayirwa. Even kunoku kwacho muchaona kuti mishonga inenge iripo, uchipinda paclinic unobvunzwa kuti wewe unema yawakatarisira kuti ubayiwe nayo here, then wochuza. So chakashata kumbunyikidza vanhu kuti endai munobayiwa, and kana usina kubayiwa hauwane zvakati. Nekuzonyepa zvekare muchihwanda kuti zviri kwauri kuti ubayiwe usabayiwe, asi mimi muchizonyima mumwe munhu maservices nekuti hana kuita se haana kubayiwa. Ndo pane dambudziko rangu chete papapa. Ngatibudei pachena toudza vanhu, kana vari kunzi vanonobayiwa ngavanononobayiwa, kana vasiri kunonobayiwa ngavaregedze kunobayiwa, toregedza kuvanyima maservices nekuti havana kubayiwa.
Hayi, uyakhuluma ke lapho umnumzana Siyampondo uthi hayi ayisikho ukuthi ufuna abantu babanje ngamandla ukuthi bahlatshele ijekiseni, kodwa akufisayo ukuthi hayi akukhulunywa iqiniso, abantu bachasiselwe kube lokuvumelana. Uyatsho njalo ukuthi nxa i-argument ezcitu eyokuthi akula muntu omele, akula mthetho elizweni othi abantu kumele babanje ngamandla ukuthi bahlatshwe, then iChinoyi University of Technology iphambanisile ngokuxotsha ababalisi kanye labafundi abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID lamhlanje. Mafu.
Aiwapo tanga tiri kunzwa vanyarikani vedu vari kutaura ivo pamusoro penyaya yanetsa, nyaya yekuti kuChinoyi uko taona nhasi vamwe vadzidzisi veikoko vachinzi havabvumirwe kupinda pachikora pavasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Asi tazoona vaSiyampondo veMBC Alliance vachitaurawo kuti kana iko kuno kuchikoro kwavanodzidza imomuno muAmerica, zvakadai zviri kuwanikwa zvichinzi munhu unobva wauya nesetifiketi yako yekuti wakabayiwa nhomba. Saka regai tenderere mberi Tsunga. I think ngatichipindai panyaya yekunyangarika kwevanhu, rinova zuva riri kurangarirwa, tobva taziya nevanyarikani vedu, hatisati tazopinda mune nyaya yekuZambia.
Hongo mafu. Abasanda kusixhuma lizakhumbula ukubana namhlanje nxa likwazi, nxa lingakwazi esilitshela ke namhlanje lusuku lwe-International Day of the Victims of Enforced Disappearances, okulilanga lokukhumbula abantu abacatshayo. Esikhathini esiningi abantu laba bayabe bengabantu abalwela amalungelo oluntu, njalo abayabe becatshiswe ngohulumende kumbe abantu abasebenzela ohulumende ngezizathu zezombusazwe. Kulo daba luka Itaiza Mara lizamkhumbula ocathe kumnyaka esanda kwedlula kusabusa uMgabe, lalamhlanje akwaziwa ukuthi washonaphi. Abalwela amalungelo bathi wathunjwa ngohulumende weZANU-PF ngoba wayehlala ekhankasela ukuthi uMgabe asuke esihlalweni. Kodwa yena uhulumende okaMgabe wakulandula lokhu wathi kayisuye umthethe uZamara, kwazobuya okaMnangagwa laye lamhlanje yakulandula uthi kakwazi ukuthi kwenzekani ku-Itaiza-Mara. Tiuye kwamuri vamavaza. International Day of the Victims of Enforced Disappearances today. And many people are still talking about the issue of Zamara, with many saying it seems the government is no interest at all in finding exactly what happened to him, mainly because government may know something about his disappearance. What say you?
Thank you so much. Actually, what you must understand, Mkhulu, is that International Day of Victims of Enforced Disappearances is 11 years old now. It started on the 21st of December, 2010, and then they made a resolution that on the 30th of August of every year, this will be done. This is under the Resolution 65 of number 209 of the United Nations. But the reason why I'm giving you the history, This was emphasizing on the disappearances of people in the countries like Brazil, Mexico, and in Afghanistan, Pakistan, India. And at that time, Zimbabwe was not in the radar. And even now, I would say to you, Zimbabwe does not have an experience of people disappearing. We have heard about the one, Itai Dzamara, who is said to have disappeared. We are not sure whether he disappeared or is safe in a MDC safe house somewhere. All we know is that there are claims that Itai Dzamara disappeared. But 3-4 years ago, too, you can remember, if you do remember, that Itai Dzamara's brother, the late, was it called?
Patson Dzamara,
yes. He had come up with a great sensation that he had got photos of his brother in a camp somewhere, and he had the photos published in the media where the brother was sitting down, covered his face, but dressed up in some black apparel. And he claimed that it was an army camp. But seriously, Patson did not tell us where he got the photos, which army camp was it, and neither did MDC qualify the assertion by Patson Dzamara. At the end of the day, he discovered that whether Itai was missing or not, it's only the MDC and the Dzamara family who knows. Otherwise, all the investigations were done by the government of Zimbabwe under Comrade Robert Mugabe the late and under the current new dispensation. So in other words, the Zimbabwean government has no custom of disappearing people. It does not do that. It is the master of looking after or keeping the international laws on human rights. And forced disappearances are frequently frequently been used is a strategy to spread terror within the society. So looking at that strategy, Zimbabwe does not need to spread terror by making people disappear, because Zimbabwe, ZANU-PF in itself, as the ruling party, does not need terror to win. It simply needs campaigns. We have won for the past 41 years without terror. We have won smart and clean after a clear campaign, and free and fair elections. Do not forget that elections to be done in Zimbabwe, they were brought in by ZANU-PF under its rule, one man, one vote, and that was what has made people go out to war and fight. So ZANU-PF and ZAPU together, joined together, are the masters of freedom in Zimbabwe. So they cannot soil the freedom they brought by making people disappear. They actually try to give people a free freedom space, a free democratic space, which we now enjoy in Zimbabwe. Therefore, it is a fallacy and an insult to hear the opposition saying that people are disappearing in Zimbabwe. We don't have any record of disappearances. What we have, in case we forget, is the three musketeers, Joanna Mamombe and the two others, who pretended to have been kidnapped. And it came out later that they are actually being charged for making false reports that they have disappeared when they have not. And again, we had another Dr. Mugombei who came up and claimed that he had been kidnapped and dropped in a village somewhere. And surprisingly, when he woke up, he had his phone and everything. He had to phone his friends. Even Joanna Mamombe and their team, when they were released or wherever they claimed they were detained, their phones, they could take photos of themselves and post them on social media. That has just been released. Who can kidnap a person and keep you with your phone? So when we look at all that this strategy of people saying they've been kidnapped has been seen as the opposition way of campaigning, of trying to soil the good name of ZANU-PF and the wonderful name of Zimbabwe. And
thank you.
Just 1 second, I'd say more than human rights, violations against an individual, it's what ZANU-PF protects people against. They protect you against any violation against your individuality. So therefore, it can never be a champion of kidnapping, because it protects you from kidnapping. Therefore, we say as ZANU-PF and as Zimbabwe, we come together with the United Nations and commemorate this day for those who have disappeared in other countries, and ask them to look to Zimbabwe for an example.
Thank you, Dr. Mavaza. Uyakulandula ke ukuthi abantu bayacatsha eZimbabwe ukuthi uhulumende weZANU-PF njengohulumende njengebandla leZANU-PF elalwela inkululeko yabantu. Uyatsho ubaba Mavaza ukuthi hayi ubona ngeke bephatheke kumisebenzi enjalo mafa.
I worry gates if I tend to navasi ampondo and rukona kuti apa vari kunyatsa kunzwa kutaura kuti nekufanzwa vachitaurwa iwo na Dr. Mavaza kuti imi ve opposition dzimunonyatsoziya kwakaenda itaidza mara ndokutaura kwavanga vari kuita neno kana manzwa zvanga zvekutaurwa na Dr. Mavaza iwo vachitaura vakamirira vachitiza no PF havasi kuziva asi imi ve opposition ve MPC Alliance dzimunoziya hatipeiwo pfungwa dzii.
Ndinotenda, thank you very much, Marvelous. Munoona kutaura kwaMavaza. Ndodambudziko ratinoita kana maita hurukuro namuparanzvongo. If you interview the perpetrator, that's the kind of response that you are going to get. The history of enforced disappearance in Zimbabwe, it's documented and it's very, very shocking. And for Mavaza to come and grandstand here, it's marks of being unintelligent on him, and as well of being heartless and being insensitive to the challenges, the plight, and sufferings of other people. Right. So if you look at the history of disappearance in Zimbabwe, we have so many people who disappeared. Some people we don't even know where they are right now, and some we found them dead. So from the opposition, even some who are not even members of the opposition, we can talk of people like Rashio Gusha. She wasn't a member of the MDC, but she disappeared. No one knows about her whereabouts. No one knows, even the families, they don't know where she was buried at. We have, in the MDC, we have people like Patrick Nabanyan. His widow right now, she's languishing in abject poverty and the dependents, and his dependents. We have people like Paul Chizuze, disappeared in 2012. No trace of him. Of course, we are talking of Itai Zama. No one knows where Itai Zamara is, and the state haven't even tried. Kana vari kuti MDC ndoine yakamisa kuma safe house. I think we have a competent intelligence system in the country. Why can't they institute a search about kwaari ku safe house kwa chikoko? We have people like Beta Chekurama, Godfrey Kauzani, Kenyeve. These people, they were abducted, and unfortunately, we found them dead. So for Mavaza to come here and display his excellent levels of insensitivity, really, it's marks of, I really don't know how best I can define him, but this is uncalled for. This is a problem that we are facing as a country. This is a challenge that we have to put our heads together and make sure that this system of abducting people, making them disappear, have to stop. Saka izvi tsikaikai kana tine vanhu vachine kufunga kwakaita savana Mavaza hationi kuti dambudziko iro ritingarikunda, because zvinhu zviri pachena, zvinhu zvakatonyogwa, zvinhu zvinoti hama idzidzi dzirutoshushikana. Nesu veMDC takashayikirwa nemasupporters nemamembers iwayaya, titori pakurwadziwa, nokuti tisu tinenge tichitoriritira mhuri dzevanhu ivava. So zviri zvataurwa navaMavaza semunhu mukuru, inini ndichavakumbira kuti varemekedze zira ravo, vaite revisit mashoko avo avataura. Tiende mberi senyika tigadzirise dambudziko iri. Dai kwanga kusina problem yemaforced disappearance munyika, kana kuti nyika pasi rese tenderere, zuva iro riri ringadai risina kucreatwa. So harina kungonzi rangocreatwa, because kwaita forced disappearance kupi kuZimbabwe kwete. Zvinowanika kunyika kwose, asi tiri kuti idenda, idambudziko ratinaro. Ngatigare pasi tione kuti hatizowani munhu anonyangarika zvikasatsvagwa nehurumende nesystem kuti munhu iyeye waindepi. Handiti munoona. So dambudziko rimwe riripo nderekuti anogona kunge asina kutumwa hake kana kuti nezano, because vamavaza vanenge vachitya kuti tikati ehe kune dambudziko iroro kunonzi zano ndoiri kunyangadidza vanhu. Asi tiri kuti vanogona kunge iri mhemba yavo yezano yazviitirawo kungotiwo because iri kuda kuhwina sarudzo kana kuti ida kudii isina kutumwa nemusangano wayo yobva yaita machi mabasa iwayaya. So idambudziko riripo, ngatiri acknowledgei, tishande naro tiwane kuti zvipedze. Tikatotarisa iwo kuzano pane pamupo vanotiwo tinogona kunge takatoponderwa vanhu neMDC. Handiti munoona. Hazvisi kwatiri isusu seMDC kuti tirambe kuti haiwa vanhu vedu havapondi havadii. Vanhu vanopara mundo, saka matirongo ariko kwakazara vanhu. So we have to be mature enough to accept kuti some of these things happen. Either vanhu vanenge vatumwa kana kuti havana kutumwa. Handiti munoona. Asi tikatodzokera muhistory muchaona kuti pane vaitotaura kuti vachasakidzira vanhu. Kuti wese who is not towing the line, munhu yeye angaita seawanikwa achipanishwa. So ndine urombo ndichakasika kubuda panhengeri painterview inei pane kwandakamirigwa pati.
Aiwa, taurei.
Ndokutsanangura kwandingazviitawo kuti veduwe ngatibvumei denda rinenge riri pakati pedu, togara pasi senyika toita kuti hakuna chizvarwa cheZimbabwe chichanyangadika zvakare.
Antura.
Hayi, uyakhuluma lapho ubabu Siyampondo uthi hayi akavumelani lo babu Mabaza neze ngodaba lokuchatha kwabantu. Babu Mabaza limzwile uthi hayi eZimbabwe kukahle, akulabantu abathunjwayo, akulabantu abachathayo. Kodwa ubabu Siyampondo owe-MDC Alliance usanda kutsho lapho ukuthi hayi abantu bayacatsha itayitsa mara ucatshile kumnyaka esanda kwedlula lakathe siyakwaziwa ukuthi watsho naphi nokuthi usaphila yini kumbe isowafa. Akula mntu okwaziyo umndeni wakhe elokhe umelele lawo kabakabi neclosure kulolo daba. Umfowabo uPatson siyazi ukuthi esaphila ube tshone tshutshisa ngodaba lokuthi umfowabo usamdinga, kumele kwaziwe ukuthi kwenzakalani kuye. Kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla nyakenye or the other year previously wachona ke uPatson Tsamara laye uPatson itayi Tsamara gabaseko ubonke emhlabeni lanxa nje uyita isingakwazi ukuthi usaphila kumbe kasaphila. Kodwa we really don't know imuli yakhe, but they need closure on that. And also abantu beZimbabwe abantu ngeke bephonge kunyamalala nje kuhlala iminyaka yonke le umuntu engaziyo ukuthi usaphila kumbe kwenzakalani kuye. Abantu beZimbabwe labo, they need closure on that, ma'am.
Maybe let's just hear from Dr. Mabaza on what Mr. Siyampondo just said before he left, and then we'll delve into the Zambian situation.
Thank you so much. I just to realize what Siyampondo had said, especially where he had tried to throw some metrics which are personal. I want to comment on personal issues.
I think we've lost his camera there in Tunga. So in the meantime, while we're trying to fix... while we're trying to fix him, I think let's go and just take a listen to what happened in Zambia, and then when he comes back in, we can just have an update as to the situation in Zambia at the moment.
Thank you. Unless our citizens participate in this process, we will create a sense of alienation, and no one will be safe in such an environment. We are intertwined. We can share common benefits, common value from the process of development. That is possible. It just needs a clever and smart way of mixing it up, and we'll do that for the people of Ghana.
Mutungamiri mutsva wenyika yeZambia Ntunga. I think vama vaza kutsana vaza vari kuedza kuti vapinde muchirongwa saka rekai tione kuti vanenge vapo tichada kunzwawo pfungwa dzavo asi tichava pamukana wekuti vambotaura pamusoro pezvavanga vari kuda kutaura nenyaya yekutsakatika kwevanhu muZimbabwe uko kuri kuwanikwa kuri kucherechedzwa muzuva ranhasi. Endererai mberi Dr. Mahavi.
Thank you so much. Sorry about that. I was saying, you see, there is always what is called a fake kidnapping. A fake kidnapping is a staged kidnap. What we are saying is that we have known the works of MDC, that they try all along to work and make the world believe that there is unfairness, there is kidnapping, there is abuse of human rights in Zimbabwe. And this is wrong. We have got so many people, not only in Zimbabwe, who have faked their kidnappings, like a Brazilian soccer star called Somalia in 2011. He pretended that he was kidnapped. We have got a number of people, like Dr. Hetherington, and the list is endless. So people always create a scenario of kidnap to get sympathy, to get support, and to get a lot of things. And this is wrong. And we are saying, as far as person Itai Dzamara is concerned, ZANU-PF does not know. And it has nothing to do with his disappearance. Actually, the only people who had seen him last were his relatives, a person in particular. He came up with photos showing Itai Dzamara, which means he had seen him earlier than anybody else. You are supposed to have helped us to understand where he is. And that has nothing to do with ZANU-PF. And again, it does not make you opposition if you play the victim card. We are in a democratic world. We try to remove the governments in elections, not in creating cases which are not correct and which are not true. And therefore, I still stand by the fact that there is no kidnappings in Zimbabwe. We do not have those. And I was going to raise one person. He was about to mention. His name was Tendai Ndira. Tendai Ndira from Mavuku. He was known as Field Marshal. Why was he called Field Marshal? Because he was the one of the founders of what is called the Vanguard, the MDC terror group called the Vanguard. And that group, they went around beating up ZANU-PF people and even some MDC supporters. They settled their own scores. We all know, you can ask BT was beaten by Vanguard in front of Changirai at the Harvest House. You can ask Job Scala, he had to run away from MDC and form his own party called MDC 99. BT had to form his. You can ask a lot of MDC people who ran away, including Watchman Nube. They were all hounded and beaten up by the Vanguard. So it is not ZANU-PF which is the penchant of violence. Violence is engraved in MDC. And all what we are doing as ZANU-PF is try to open a democratic space for each and every person to become free and fairly living in this country without fear of being kidnapped. So today, as we commemorate the day of the International Day of Victims of Enforcement, Enforced Disappearances, Zimbabwe is not in the picture, because it actually protects the individuals. It protects the individual human rights. It protects the freedoms of others. It is in Zimbabwe where we will say your freedom goes and only stops where somebody's freedom starts. We don't have the encroaching of other freedoms. So in other words, there is no right in Zimbabwe. There is no person in Zimbabwe who can go free after kidnapping anybody, you'll be arrested. Our police.
Anna Pantunga, I'm hoping, because I'm seeing a message here from one of our followers who's saying, we can only see you, Sismavi, we can't hear anybody else. So I'm hoping that because I'm not sure what it has literally dropped everybody. It's only me who, I can only see me, but I can hear you. Okay, maybe drop by yourself because I can't even see you, unfortunately. So if you can drop and try and come back, even Dr. Maraza, drop and try and come back because I can literally, I can't see you. And I'm not sure why that is. But to all everybody who's watching, we have a discussion here where we've been talking about COVID-19, schools opening, and the International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Oh, thank God. I think now we can see you. Hopefully we can also hear you. Yes, Ntunga, I'll say something so I know we can hear you. Ah, you went back again. But try and come back. I could see you. I could see you. So, you know, there are a bit of technical difficulties with the app that we're using. But hopefully we'll be able to get back on course. Ntunga, can you hear me?
Yes, I can, Marv.
I think carry on. I'm not sure even if we can, whether we can have Dr. Maraza or not, but let's carry on and see. I see Dr. Maraza is back, so let's see if we can add him and carry on. But you carry on.
Yebo, bengikhuluma mina ukuthi ubaba uma.
Oh, you have disappeared again, Ntunga. I'm not even sure why, you know, it's not holding the guest, but aputanga tukunzwa Ntunga achaedza zvakare kuti adzoke tiendere mberi nechirongwa pano tikutaura nhasi pa Live Talk nemuswe muvhuro August 30 tikutaura isu pamusoro penyaya yezviri kuitika munyika pamusoro pekuwanikwa ipo vanhu vachiwanikwa vachinyangadika. Ntunga, you can carry on.
Yebo, Maf, bengisithi mina ubaba umabaza lapho ubelandula ukuthi kuZANU-PF labo balodlakela. Kodwa sesike sababona abatsha beZANU-PF behlasela abantu lapha. Ikhona ichipangano kubombari lapho bakhona abasakhulayo beZANU-PF abaziwa ngodlakela. Kodwa ubaba umabaza ukuthi hayi, abantu abadume ngodlakela ngabe MDC kuphela. Amen ukuthi bazoka here, Maf, ba umabaza.
Vari kuedza kudzoka. Asi chakanaka ndechekuti at least iwewo wakwanisa kupinda nekuti ndiri kuona kuti I think regai tiriedze kuona kuti ndiri kuvaona asi kuti ndione picture yavo handisi kuiona saka regai tiedze kuona. Dr. Maraza, yeah, vadzoka.
Avapinda. Thank you for coming back, Dr. Maraza. Nana chibvunza inini kuti muri kuti MDC ndiyo chete rekuita mirishonga. Asi pane chipangano kuZANU-PF pane vechidiki vebato renyu vanozikanwa nenyaya dzeviolence, handizvo?
Mataura zvakanaka, baba. Kune chikwata chainzi chipangano. Chipangano was dismantled ne ZANU-PF. Tadiscover kuti vanga vakuita zvisina gwara remusangano zvavasina kutumwa neZANU-PF. Asi as we know now, vaitungamirira chipangano, vairova vanhu vechipangano, vakabva vabva kuZANU-PF vakaenda kubato ravo chairo, vese vanhengo dzeMDC Alliance. Ndokwavariko zvino, and you can ask anybody, they know ndokwavari. Saka ZANU-PF yakabvisa nhubu nharadada nhundira mutsime dzaida kunyanga dzazita redu, vakadzokera kubato ravo chairo chairo ravakajaira. Chepiri, ndoda kuti munzwise kuti wamanga muri kuti vanhu vanorohwa muHarare nemayouth ezano anisanambozvinzwa, ndatozvinzwa nhasi. MuHarare, Harare yese kana matowns ese inzvimbo yakazara vatu vatsigiri veMDC kana kuti veopposition. Ndokusaka iko zvino muHarare hatitorina, tinongoti nesiti imwe chete, masits ese ndeopposition. Saka even pamacampaigns MDC ine upper hand mumaguta. Saka mumaguta handisadambudzwa kunorwa vanhu nevanhu vezano, asi kundopiswa dzimba
Magreen Bomba aimborwa vanhu vamavaza aiva MDC here.
Magreen Bomba haasi eZANU-PF, ndeeZimbabwe. Iyouth inotenwa inonzi National Service. Mayouth enational service. Nation haisi ZANU-PF. Nation iZimbabwe. Saka kana vachinge vakarova vanhu panguva kana pana akaziva musi wakarova negreen bomber ane kodzero yekunomhanyara kumapurisa nekuti magreen bomber haasi ZANU-PF asi magreen bomber ndeZimbabwe in national service haisi party service.
Ko kana vakurova vanhu vachiti votera ZANU-PF vanenge vasingaiti zvezano ripa.
Unless kana makabonzwa kana kuti mune audio inotaura izvozvo, hakuna munhu akambouya akati ndarohwa negreen bomber kunzi votera ZANU. Asi kuti kune vanhu veMDC vakauya vachinyeba kuti varohwa nemagreen bomber, varohwa nevanhu veZANU kuti vavhotere ZANU. ZANU haisi yekurova vanhu. ZANU kana ichinzi ndeyeropa, ndeyeropa rakabuda munguva yehondo, ropa revapambi vepfumi. Asi ZANU haidye vana vayo. Inovakudza nekuvachengetedza nekuvaempower nekuvati huyatisangane. Dai ZANU yaida kurova vanhu, dai isina kucreata Poland. Dai ZANU yaida kurova vanhu, dai isina kumbocreata multi-party democracy. Takapinda munyika muno tikahwina 1980, ZANU yagona kungota mapati ese takubva nayo, asi haina kudaro nekuti party inotedzera zvinoda vanhu, zvinoda ruzhinji. Saka iko zvino zvakatadza 2023 mapati ese ari kunzi kambenai pamunodira nekwamunoda. Saka hakuna ari kurohwa, ende ukanzwa ari kuti arohwa neZANU aroda kungonyembera ake ZANU kwakungoda kungosuwa humandara hwamai husaoneki.
Asi vakawanda vakarohwa avo neZANU nemagreen bomber atakataura navo enda
if you can drop yourself and come back in, and also Dr. Maraza, the system has dropped you, so just drop out and come back in. Akutanga tiri kunzwa Ntungamiri Nkomo ari kutaura iye na Dr. Masimba Maraza achibvunza panyaya anonzi aya magreen bomber. Nekuti taona Dr. Maraza veZANU-PF vachitaura ivo kuti MDC ine chimwewo chikwata chayo chinoita zvemhirizhonga. Dr. Maraza, if you can drop and then come back in, Ntunga the same. Drop off and then come back in, because I can't drop you here. So kune avo vari pachirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro. Nhasi muchina wedu kuti netsei, asi ndikona aiwa Ntunga adzoka, saka regai tiendere mberi. Ntunga, dzoka tiendere mberi naDr. Maraza.
Ongo, ndanga nichitinini kuna Dr. Maraza, vari kuzviramba havo, asi we have seen those people in action, Dr. Maraza. I've seen them personally nichiri kuZimbabwe makore ayaya magreen bomber.
Yeah, I think ndangoti maonero akasiyana Mutunga. Ndakutsanangura kuti green bomber havasi vakomana veZANU-PF, vakomana veZimbabwe. Iye inonzi national service, haisi political party service. Saka kana wakarohwa negreen bomber, wakarohwa neZimbabwe. Saka unofanira kunomhanyara kumapurisa uchitaura vakakurova. Kana kune vanenge varohwa nevakomana vemagreen bomber, kutotadza ikoko, havasi kugona, ende handizvo zvinoratidza sangano reZANU-PF. ZANU-PF is a peaceful party and haiite zvezvibhakera, hairove vanhu. Kana kune akarohwa mukati mekungosangana kana memakampeini, zvinogona kuitika saizvozvo, asi hachisi chidiso cheZANU-PF kuti vanhu varohwe. Uyezve ndakuudzai kuti chipangano yakadismantliwa. Yadismantliwa iko zvino munoziva kune vanhu vechipangano vese vanhengo dzeMDCA, kusanganisira naJapa Japa nevamwe vamanga musingazivi vese vakaenda kuMDCA ende variko iko zvino izvi. Ndokwavari kutogara vachitorwa vanhu vari ikoko, vamwe vakatojoina muvanguard. Saka haisi nyaya yeZANU-PF iyoyo.
Parizvino Dr. Siyampondo Mr. Siyampondo vaenda, saka hatisi kukwanisa kuti tivabvunze pane zvamuri kutaura pamusoro pevamataura ava kuti vakaenda kubato iroro. Asi tisati tapedza hedu kupeta nyaya yedu Ntunga, I don't know if you want to translate, then we'll just quickly go into the Zambian issue.
Yebo, haiuvavo umabaza lapho uyemba phansi mpelu yakulandula ukuthi hhayi bona kuZANU-PF kabachayi bantu. Ngimchallenjile lapho ngama-green bomber ngoba senke ngawabona ngiseduzane esebenza echaya abantu koBulawayo, kodwa uthi hhayi ama-green bomber kaso eZANU-PF ngakahulumende weZimbabwe. Ngokunjalo nxa ekhona owake watshaywa ngama-green bomber, katshaywanga ngabantu beZANU-PF kodwa watshaywa ngabatsha. eZimbabwe anazo ukuthi labo asebeke bachayo angabasakhulayo laba ngoba ngiyazi banengi ukuthi likuthatha njani lokho. Abanye eZambia mavamele ukuthi wangawuchida ukuthi ndifoneni ndikuna ukubhozi mfeso yedu ndikutshwaga ari kuZambia ikokwa siyandi. Yebo kwanele zulu kandaba.